Mwedzi uno tinocherechedza makore makumi matatu nematatu ekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kuguta revechikedish vekuIraq reHalabja. Kurwisa uku kwaive chimwe cheurongwa hwaSaddam Hussein hweAl-Anfal uho hwakatamisa pamwe nekuuraya muhwandu vanhu vekumaodzanyemba kweIraq. Kutanga muna 1986 kusvika muna 1989, maguta nemisha yevechikedish yakaparadzwa zviuru nezviuru zvemakeds zvakatsakatika kana kuurayiwa, uye Saddam akamanikidza mazana ezviuru emakedi kubva pamisha yavo. Urongwa uhu hwakavhiringidzavo mamwe marudzi nemakereke madiki emunharaunda, kusanganisira verudzi rweAssyrian, Shabak, Iraq Turkmen, Yazidi neve Mandian. Pakati pakurume 1988, mauto ehurumende yeIraq akapedza mazuva maviri achirwisa guta reHalabja nezvombo zvemaroket nemuchetura wenapalm. Izvi zvakaparadza magonhi pamwe nemafafitera ezvivakwa zvakange zvichakamira, uye kuburitsa muguta iri vagari vanosvika zviuru makumi mashanu vachinohwanda mumwena. Muusiku hwepiri hwekurwisa uku kurume 16, kurwisa uku kwakamira. Zvipokopoko nendege dzehondo zveIraq zvakatanga kumwaya guta iri nemuchetura, kusanganisira mweya wegasi une mustard pamwe nemuchetura unoparadza tsinga yesarin, Tabun neVX. Sezvo muchetura uyu wakanga uchirema kudarika mhepo, wakadzika pasi uchipinda muvhu uchipindawo mudzimba nepamagonhi nemafafitera zvakapwanyika, kusvika paive pakaungana vanhu nekutya vakamirira kuti kurwisa uku kumire. Aka kaive kokutanga munhoroondo yemazuva ano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvemuchetura. Vanhuwo zvavo vanosvika zviuru zvishanu vakafa nekuda kwezvombo zvemuchetura hwakadonhedzerwa paHalabja. Vamwe vanosvika zviuru gumi vakaita mapofu kana kukuvadzwa. Mumakore akatevera zviuru zvevamwe vakafa kuburikidza nekukanganisika kwehutano nezvirwere zvaiparadza. Vamwe vaviri vaive nechekuita nemhosva iyi vakazopedzisira varipira zviito zvavo. Saddam Hussein, uyo akatuba kuti vanhu varwise pasi pechirongwa cheAnfal, akawanikwa aine mhosva dzekuuraya vanhu akatongerwa mutongo werufu achisungirirwa. Hama yake Ali Hassan Abdi al-Majid, uyo aizivikanwa nerekuti Chemical Ali, anove ndiye akatungamira chirongwa cheAnfal, akave ndiye akaona nezvekurwisa kweHalabja, akawanikwa aine mhosva yekuponda vanhu verudzi rwemaked emuIraq akatongerwa rufu. Apo zvakaitika kune vese vakakonzeresa chiitiko cheAl-Anfal nekuuraya zviuru zvevanhu vasina mhosva muHalabja, zvichifanirwa kushanda seyambiro kune vamwe kuti vasatevedzera tsoka dzavo dzeumhondi. Zviri pachena kubva mukushandiswa kwemuchetura wegasi resarin neSiria kuti pasi rose rinofanira kuramba rakangwarira kuzviitiko zvemhondi nekushandiswa kwezvombo zvinoparadza rudzi. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.